mishonga iyi haizi kuwanikwa muzvipatara zvizhinji mudunhu remanika nekusanganisira nechipatara chihombe chemutare provincial hospital. Mukuru wesangano refamily aids support organization fasom rinoshanda uye kubatsira vanorarama neHIV aids vakasipa pound vanoti mishonga yavanosungirwa kuti vange vachitora pakupera kwemwedzi mitatu yega yega yave kupiwa yemasvondo maviri chete uye inenge isina kukwana. Izvo vanoti zvinokanganisa utano kana raramo yevazhinji.
Tosangana naro sepeople live with HIV nderekuti matablets tenofovir nelamivudine kana combination ya tenofovir nelamivudine inozi tenolamiyezi iri kushaika pano pamutare provincial hospital pamwe nenyika yese. Dambudziko hombe riri kuzi ichauya kutanga muna May taisopiwa ma 3 month supply but izvozvi zvitava kupiwa tatakupiwa ma 1 month supply kutanga muna May kusvika izvozvi. But kusvika parina vanhu vazhinji vazimira ichikumbotsvaga mapiri kune mapatna vari kune vanhu vakauya nehuuvanga vachitopiwa ma 7 days gurukasisa vanhu vakuru nevanhu vadii vanhu vanhu vari vachitoiziva even more than 5000 vanhu vari kutabatana nedambudziko iroro pari zvino takatarisana nemutare provincial hospital. Saka idambudziko riri kuafecta even vana kuti anenge asina mari yekuramba achiuya nokuti mari ndeyekupiwa anenge asina mari yekuti aramba achiuya achitarisa kuti mapilizi aapo here kana kuti hapana uye zvinoafecta kuti adherence izvozvo. Because we are talking of the other 39 tarani vilary suppressed mwiri wemunhu saka at the end of the day tinotadza kuachivha izvozvo. Isusu tadambudziko redu yaauya kuti Global Fund is supporting Zimbabwe handiti ichipa maus kuti anhu atengerwe mapirizi emaarv saka tisinoziva dambudziko iroro rinozvika pakuti mapirizi apere anofanira kupera sei iyo anhu angagara ari kupiwa mari pachena.
Vapaundi vanoti nekuoma kwakaita dambudziko ravo vanoda kuti gurukota rezveutano vaobhedhaya mwoyo vajekese kuti nyaya iyi yakamira sei uye kuti ichagadziriswa sei.
Semiriri wevanhu vanoramba neutachana hweHIV kuno kumanikaland todai statement from the minister of health vaobhadayamoyo kuti vatiudze the actual situation iri paground. Hatichida macosmetic statements, tuda kuti this is an issue of life and death for someone who is living with HIV and we actually need the minister's statement on these issues so that people are informed at the moment. So this is our request from the minister of health that they make as a government a statement to the people of Zimbabwe regarding this situation because it is actually disturbing. Yeah.
Amai Lidia Kambuya avo vange vachida kutorera muzukuru wavo mapirisi pachipatara chikuru chemudunhu reManicaland vati vafambira dhongi rakaora.
Isusu tine chichemo pagenera ndiyo hospitari hombe mwamutare iri kunzi iri kushota mapirisi wewana iwo wana wedu ririro tariro yedu yemangwana nyika kuti izi nyika wana iwavo ndoachazova madokta ndoachazova maticha ndoachazova ramangwana rakajeka nhasi wana wakushotiswa mapirisi tiri kushaya kuti chii chiri kuitika iro Zimbabwe muchiti ndiyo Zimbabwe yakasununguka zviro zviri kudai zviri kutotishatira ngoti taukuzve mapirisi ekuzi 2 weeks pamwe dzinguva hapana ewana zvakutotibata nekuti isusu wana tikatoshaya wana muzimbabwe handiko kuti ingava nyika vanoda kutotibatsirawo kwamutare general hospital ngauya vatibatsire tatambura wana mapirisi ari kushota pahospital
generalmapirisi
emarav ari kutoshota pageneral hospital saka anode kubatsira nemwoyo yakatonakawo ari kuwanawo wana wedu woperawo here tisu tiri kutaura tiri pano pageneral hospital kuti vana mapirisi ari kushota wana wangu ari kutokura utano hwakanaka saka wanonzwawo tsitsi nemwoyo werudo ngawabatsire general hospital yakutoshota nemishonga kuwana vanhu vakuru vari kuona wana vane dambudziko.
ambuya kambuya ava wanoti dai hurumende ikakurumidza kupindira nyika isati yarasikirwa neupenyu hwevanhu vakawanda
inga kudai uchazoite mwana here zvikavhiringa kudai unozoite mwana here mwana azotoite utano hwakanaka tinorashikirwa nevana through mapirisi maharavhi anhu ngatoshotesa shuga dzinototapira maharavhi echitooneka muno muzimbabwe tine chichemo pano pajenera kutoti jenera yaipo ndiyo hospitari hombe yakabata mutari yese munhu akarwara kurusipi kwese vanouya pano saka wakashaya mapirisi wana wedu aya tinoita sei tinoendepi nekuti ndiyo hospita chipatara chihombe kana unozwa hapana mapirisi echembere chaidzo chaidzo unozwa kuti mapirisi eshuga tengai mapirisi ebp tengai tapiwa mahara itava nyika here tingararama here mukange mavutitengesera mari yachatisi kuiwana isu tachembera ndaane sirise yezi iyo zvinhu azvitengai mapirisi achitikei nendoras yekuti mutenge mapirisi aya ipo pano pajenera zviri kuitika pano
chiremba mukuru wedunhu remanikaland dr martin mafaune havana kubatika kuti tinzwe kuti hurumende ichagadzisa sei dambudziko iri zimbabwe ine vanhu vanodarika miriyoni imwe chete nemazana mana ezviuru vari pamishonga yemaarvs uye mishonga iyi yakawanda yacho inobva kuamerica pasi pechirongwa chepresidents emergency plan for aids relief pepfar kubva muna 2004 kusvika gore rino pepfar yashandisa mari inosvika bhiriyoni rimwe chete remadhora uye gore rino chete yashandisa mari inoita zana nemakumi mashanu emamiriyoni emadhora muzvirongwa zvehiv and aids ndakamirira studio 7 mamutare ndini Lweda Moyo.